manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 7 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti tinokwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhengo dzeZimbabwe Bank and Allied Workers Union dzinoratidzira pamuzinda webhanga reStanbic dzichiti hadzisi kufara nekudzingwa basa kwemumwe mudzimai aishandira bhanga iri.
Dare redzimhosva rinoti kanzuro yechitungwiza inofanira kubhadhara vashandi vayo vayakamisa basa mari.
Musangano wevatori wenhau unoyemura mashandiro akaita masangano enhau musarudzo dzakaitwa kuKenya.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri richibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeZimbabwe Banks and Allied Workers Union kana kuti Zibau nhasi dzaratidzira muHarare pabhanga reStanbic riri muna Samura Macheo dzichinyunyuta nekudzvinyirirwa kwadzinoti kuri kuitwa vanhukadzi nebhanga iri. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vemabhanga ava vanga vachinyunyuta nekudzingwa kwemumwe mushandi wechidzimai nebhanga reStanbic amai Verity Mutsamwira. Amai Mutsamwira vaitungamirira sangano revashandi vekuStanbic. Zibau inoti ndivo vaive mukadzi wekutanga kumirira vashandi vebhanga. Vachitaura neStudio 7 apo vanga vachiratidzira amai Benis Maluleke avo vanoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi muZibau vati nhengo dzavo dziri kunyunyuta zvikuru nekumbunyikidzwa kunoitwa kodzero dzemadzimai kubhanga reStanbic. Amai Maluleke vanoti amai Mutsamwira vakadzingwa nekuda kwekuti vaimirira kodzero dzevashandi.
Zvatisunda kuti tiratidzire inyaya yekuti munhukadzi ari kushungurudzwa. Tine nyaya yemusikana anonzi Verity Mutsamwira. Verity Mutsamwira akajoina she was the chairperson of the workers committee. Saka izvozvo kuti ave workers chairperson chete izvozvozvo as a woman kwanguri kekutanga mubanking sector. Ndokubva vamushungurudza vakamuti vari kumutransfer kuenda kuNgezi. Apo akavaudza kuti iye murume wake anorwara hakwanise kuenda kuNgezi. Ndokubva vaenda kukoti, kukoti akanodzoswa kubasa zvekare. Bati paakadzoswa kubasa vakamurambidza kuti auye mubhengi vaimubhadhara ari kumba. Pakangouya judgment yeye July 17 ndokubva vatora mukana iwowo ndokumubva vamudzinga zvachose.
Imwe nhengo yeZibau muzvare Rumbidza Ichoto vati kutsikirirwa kwevanhukadzi pamabasa ndozviri kukonzera kuti vanhukadzi vasaona zvigaro zvepamusoro mumapazi akasiyana-siyana munyika. Muzvare Choto vayambirawo bhanga reStanbic vachiti rikasagadzirisa mabatiro ariri kuita vanhukadzi, sangano ravo richaramba richiratidzira.
Isu semadzimai tiri kuti pasi neudzvanyiriri wemadzimai, varume ngavationewo sevanhu, maemployers ngavationewo sevanhu. Vakatidzvanyirira tiri vana vadiki, hapana kwatinoenda. Ndosaka kumusoro kuma very top positions kusina madzimai nekuti hatisi kupiwa kodzero dzedu.
Mutungamiriri weZibau Vafarai Katande vati vanoda kuti bhanga reStanbic ridzosera mai Mutsamwira pabasa. vakatsande vapomerwo banga iri mhosva yekuramba vachidzvinyirira vashandi vakati zvinofanirwa kuchinja sezvo nyika yakasununguka
nekuti mushandi uyu akadzingwa zviri pamutemo anofanira kudzorerwa pabasa uye bhengi rinofanira kukoshesa kodzero dzavashandi
vamwe vashandi vebhanga iri varamba kudomwa nemazita vati utungamiriri hwebhanga iri hauremekedzi vanhukadzi uye vanotsikirira vanhukadzi kuti vasawana utungamiriri kana kusumukira pabasa nhengo dzezibhau idzi dzakatozoenda kumatare edzimhosva kuti vapiwe mvumo yekuratidzira mushure mekunge mapurisa avarambidza studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebhanga iri sezvo vakuru vebhanga iri vanga vasiri mumahofisi avo ndakamirira studio 7 muharare ndini Patricia Mudadiba
Dare redzimhosva rinotarisa nyaya dzemabasa nevashandi relabor court svondo rapera rakapa mutongo unoti kanzuro yechitungwiza ibhadhare vashandi vaya makumi mana nevaviri vayakamisa mabasa muna 2015 vasina kuwana mihoro yavo izere kwemwedzi makumi matatu kana kudarika mutungamiri wesangano revashandi vechitungwiza uye vari kumirira vakamiswa mabasa ava vaifrem katsina vanoti vamwe vashandi vaive vasina kupiwa mari dzavo kwemwedzi inodarika makumi matatu uye dare rakatonga kuti vashandi vose ava vapiwe mari dzavo idzi gore rino risati rapera ngatinzwei vakatsina vachitsanangura
womusara zikuru kutaura nevashandi vechitungwiza municipality imwe nguva kumira nguva yamwari kunoita zvakanaka makoti akatibatsira zvikuru patakazoenda takanoona tapiwa ruling yakanga ichitsanangura kuti vashanga vatanga tichimiririra vakadzingwa basa ivavo vakanzi ngavapiwe mari dzavo dzakanga dzakasarira saka tinoona kuti tikubudira zvikuru pakuti vashandi vawane zvavanofanira kuti vawane zvakanga zvakagarirwa nekanzuro kuti vasazviwane saka ivavo varifanira kubhadharwa mari yacho kusvika 369,000 vari 42 vashandi ivavo varifanira kupuwa mari dzavo 22 Septemba usati wasvika
tinozva kuti mune imwewo nyaya yemumwe mushandi akanzi adzokere pabasa yakamirawo sei
tine mumwe mushandi akanga apomerwa mhosva yekuti akanga anzi aba $45 akadzingwa zvakare panguva iyo yandingati nguva yemedinet takabva tangonoenda kumakoti gore rakapera kusvika izvezvi ndopazoda ruling yacho inoratidza kuti pakashayikwa hoho kuti pari chakaitwa akasangadhiga chaakaita iye saka anofanira kutadze kubasa uyezve apiwe mari yaakanga akagara makorere anokwirata 2.5 aasiri kuenda kuti asina chaari kuwana
munoona here kanzuro yechitungwiza ichitambira mutongo uyu ichiutevera
ndinoona kuti pari zvino havachisina zvokuti vaite ndikaramba vachitambisa mari dzavanhu vachienda kumakosi kunyaya dzatinoziva kuti vanoluza ndozvatosvitisa pakuti vatoerwa fenicha yese nemotikari dzose nyaya yekusateerera
imi pachezvenyu vakatsina mune nyayawo dziri kumatare edzimhosva chii chamunotarisira
tinotarisira kuti matare anosvika paanopa yatingati justice nekuti ndinoona kuti nyaya zhinji dziri kuitika hadzizi nyaya dzekuti dzingangoraswa uye hadzizi nyaya dzekuti pane mhosva yakaparwa vashandi
avanga vari mutungamiri wevashandi vechitungwiza vaefrem katsina vari parunhare kuchitungwiza kwakare nestudio 7
vechidiki veZANU PF vanoshandira hurumende vari mubazi revechidiki kumasvingo vanoti havazofara nedanho rakatorwa nehurumende rekuti vaende kunoita mabasa ekurima pasi pechirongwa checommand agriculture kuitira kuti vawane mihoro sezvo hurumende isina mari Gandri Maramba anoti panyaya inotevera
mumwe wevechidiki ada kuzikamwa nezita rekuti Tano Chikava iro siri zita rake chairo nepamusana pekutyira kudzingwa basa anoti vakanzi vose vanofanira kuenda kunorima anenge aramba anodzingwa basa vechidiki vanoti vakaziviswa nezvedano iri nemukuru webazi ravo Masvingova John Mbizo.
Sema youth officers takadedzwa nemukuru wedu weprovinsi muno Masvingo akatiti kwapiwa instruction yekuti titsvage nzvimbo dzekurima mahwamahwane ekuita kumamisha uko nenzvimbo dzakapoteredza mumadhorobha kuti tirime tikwanise kuwana mari. Iyoyo mari ndo ichatichengeta ichashanda sepei yedu.
Chikava nevamwe vake vanoti danho ratorwa nehurumende harina kujeka uye vari kuona senzira yekuvamisa mabasa avo sezvavaida kuitwa mwedzi mishomo yapfuura, asi vakazomiswa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakati vadzorerwa pamabasa avo. Mumwe wechidiki akaramba kudomwa zita rake atiwo vaudzwa zvakare mumusangano waitwa nhasi kuti vachaendeswa kumushagashe kunodzidziswa kurima pasi pechirongwa checommand agriculture kutanga musi wa10 Gunyana.
Ya izvozvo ndizvozvo chaizvo tanzi tichatrainiwa kurima kwai tichishandisa command agriculture. Isuwe kuno kumasvingo takabatanzwa nezaka tichange tichitanga kunotrainiwa pamushagashi apo musi wa17 kusvika musi wa22 September, asi vachatanga kuinda kunotrainiwa izvozvo ndekwagutu. Isu tinoona sekuti donzo remusangano apa nderekungoti sezvo tatamboritrenjewa pekutanga, inongova imwe wei yokungotibudisa basa nayo yokungoti tinje kutinoita varimi. Handizivi kuti tose tingaita varimi here semayouth, nekuti isi tatakatoritrenjewa kare zvino totibata-bata zvikuru, nokuti isusu tisi vanhu vaimobhilaiza mayouthi nguva yemacampaigns tichivhundusira-vhundusira vanhu nezvakawanda-wanda, asi iko zvino tinoona kuti haa apa ZANU-PF yatirasha. Izvino isu kana musangano watirasha hazvitinetsi, iko zvino election iri kutevera apa. Saka tete tichingosangana ikoko kuelection tigoona kuti anobudirira mukubuda musarudzo umu ndiani.
Masvingo ine vechidiki vanoshandira hurumende vanosvika 600 munyika mose muine zviuru 10. Vambizo vabvuma parunhare kuti chirongwa ichi chiripo, asi varamba kutipa zvizere maererano nenyaya dzemioro vachiti zvinoda kutsanangurwa negurukota ravo vaPatrick Zwau avo vanga vasingadairi nhare yavo. Vechidiki ava vanova zvenhengo dzeZANU-PF vanonzi vachange vachirima chibage nenyemba dzekutengesa. Ndakamirira Studio 7 kuMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Madandemutande ose avharwa nhasi muTogo apo hurumende iri kugadzirira zuva repiri rekuratidzira kuri kuda kupedza utongo hwemakore 50 hwemutungamiri wenyika iyi vaFore Ngesibe nemhuri yavo. Mazana ezviuru zvevanhu vachikurudzirwa nevatungamiri vemapato anopikisa muTogo vapinda mumigwagwa yeguta guru reLome pamwe nemamwe maguta vachikurudzira kuti vaNgesibe vasiye basa panopera temu yavo yekutonga muna 2020 uye kuti bumbiro remitemo rivandudzwe, kwete kuti ritare nguva yemutungamiri wenyika.
Dare remuIndia nhasi ratongera rufu varume vaviri nekuvekwawo nechekuita nekubhombwa kwakaitika muMumbai muna 1993 kwakaurayisa vanhu vanodarika 200. Feroz Abdul Rashid na Tahe Abu Salem vatongerwa rufu mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuronga nezvekubhombwa uku.
Munyika maita makakatanwa panyaya yakaburitswa nesangano renhau reReuters yekuti pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pemutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai nemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaite hurumende yemubatanidzwa kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya matomu. Tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti pane zvakawanda zvisina kunyatsojeka pane zviri kutaurwa neReuters panyaya iyi. Vatsvangirai uye hurumende yeBritain vakaramba nyaya iyi vachiti ndeye mugotsi matsuro. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vakaudzawo Studio 7 nezuro kuti nyaya iyi haina kana kutombozeiwa nezvayo mumusangano wePolitbureau wakaitwa nezuro vachiti hapana zviripo. vamwe mubato rezanu PF vanotsigira pamunangagwa vanotivo azvishamise kuti vari kuchikwata chavari kupikisana navo cheGeneration 40 ndivo vari kubuda nemagwaro ekusvibisa vamunangagwa kuti vave makara asionane navamugabe avo vasingadi kunzwa nyaya yekuti vachasiya basa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kuti vamunangagwa vaite hurukuro navatsvangirai vanofanira kutanga vabuda mudziva rezere makarwe muzanu PF umo musina kujeka kuti ndiani achatora chigaro chavamugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nemedia center vaNS Mudzengi pamwe nasachigaro wezanu PF kuBritain vaNick Mangwana. Tabvunza vamangwana kuti vanoona sei nyaya iyi.
Hapana kana gwaro ratakaona, isu chatakangoona zvinyorwa zvenhema zvisina kana maturo zvekutiwo munhu anongogara pasi ohuma napapepa kana apedza kuhuma napapepa obva angoti kuti ndizive nechiremerera mbichana nekaudzamu nekuti handisi kutaurwa ndakazviwanani zvakabva nokupi regai ndingoti zvakabva nokumaintelligence sources. That's total nonsense. Hazvina kana maturo nokuti hapana chikonzero. One, vamunangagwa vasiwo vanzi vachatora chikudla chinzvimbo tapedza maelections. Hakuna maZimbabweans vachavhota vakatarisira kuti vari kuvhotera purezidendi. Hakuna urongwa hunochaiya hwakadaro. Zanu PF ichatsvaira MDC zvimwe zvinogara zvakadero zvisina kana mukara akamboona. Tinotaurirei natsvangira isu vezanu PF ende vanotitinaurirano yacho mukaverenga icho chinyorwa cheReuters vanoti nhaurirano yacho yakatanga 5 years ago or something. Come on, new constitution isatatombovatoyatomboinplace vachitaurirana kuti kudiko tiri kutongozvipowo mbiri yenhema nokuti tiri kutaura nezvazvo panapa aivazoti
vamudzengi manzwa zvataurwa navamangwana asi pangave nechidokwa dokwa here vamudzengi chekuti vatsvangirai navamunangagwa vataure
vatsvangirai navamunangagwa vanhu vezvemabhungu zvenyika kutaura hongu vanogona kukuita asi kutaura kwavo hapana kwatati tanzwa. Chatangohwa ndichocho chekuti zvabuda mubepa zvinzi inyaya yabva kuReuters kati ivo vatsvangirai vabuda vachiti havana kungotaura navamunangagwa vakati vamunangagwa vakatoguma kuvavona nguva yeEnglish government kare ko saka isusu kana pasinawo zvabuda zviri pachena hatinawo zvetingati tingaramba tichiti haiti chokwadi kana kuti idzinhema tongoti iripotiwo yabuda. Asi chendoda kungohwereketa ndicho kuti vanhu vezvematongerwo enyika vanogona kunge vachitaurirana uye vachitaurirana vasingadi kuti zvibude. Kana vasingadi kuti zvibude vanoramba zvekurambwa kwatiwo nevamangwana zvekurambwawo kwatiwo vatsvangirai. Asi handisi kuti vakataurirana asi handidi kuti ndibudise kuya kunganzi kuita rule out kuti vanga vachitaurirana. Chokwadi chiri kundike kuti hatizivi.
Vamangwana vamudzengi vataura nyaya dzakawanda wanda vakatiwo vanhu vanoita zvematongerwo enyika nekudaro hatingabva tati hedu hapana chiri kuitika zvinokwanisika munyaya dzezvematongerwo enyika.
Mumatongerwo enyika kuna tinoti maback channel anoshandiswa kana muchida kutesta kuti zvakamira sei zvakamira sei. Ngatiti for example tingangoti ma2004 but especially 5 zvichienda mberi vatina masa navavo zvimwe vaimita so many times kudzimba dzavo zvanga zvakautoraizwa navakuru vavo ndo aiva maback channel those negotiations some of the ndo akaproducer kariba stuff and so on. So pakazoita GNU papa nenhaurirano yanga iri kutoitwa kudhara hakusi kuti zvandiri kutaura kuti vamwe vaichoenda kumba kwavachina masa vana vavo vadhuzivana right izvozvo zvinoitika papa ine basi apa hapana kana basi. One, two, hakuna back channel iripo zvandinokuudzai kuti hatiri kuudzai yandikuudzai yavachina masa navawashmenuve taitoiziva kuti kune back channel iri kuitika vanhu vese vanga vari briefed within vaita zvoti oh there is a back channel going on.
Vamudzengi ndodzoka kwamuri asi nekunetsana kuri kuitika mubato rezanu PF handizvo here zvingade kuti vamunangagwa vaite zvakadai vachitarisa remangwana ravo kuti zvingafambisei kana vamugabe vasisipo.
Izvozvo ndo zvangahwereketa kuti zvinogona kunge zvichiitika vamunangagwa vanogona kunge kana kuti vamwe vavo vanovatsigira maemizara ari kutaurwawo vanogona kunge vakusha guwa rakadaro iri nyaya yekuda kuti vavhunduse vamwe vomubato rezanu PF.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vashanda nemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana vari parunare kuBritain kwakare.
Mumwe mukuru musangano runoongorora sarudzo kukinya reElections Observation Group vaMule Musau vanoti vatorwe nhau vemuZimbabwe vane zvekudzidza zvakawanda kubva kune vamwe vavo vekukinya. Avanoti vakabatsira zvikuru kushambadza sarudzo munyika iyi pamwe nekuderedza kuburiswa kwenhau dzemanyepo musarudzo dzakaitwa munyika iyi nguva pfupi yapfuura. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuongorora zvingaitwe nevatori venhau kuti nyika iite sarudzo dzakachena murunyararo, vamusavo vati zvichitevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna 2013, vatori venhau vakagara pasi vakaita chisungo chekuti havachaburitsa mashoko anokurudzira mhirizhonga. Vati izvi zvakabatsira chose kuderedza mhirizhonga musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Vatiwo rwendo runo vatori venhau vakaita basa guru mukuburitsa nhau dzaitaura pamusoro pemafambisirwo esarudzo vaikwikwidza pamwe nezvimwe zvaibatsira veruzhinji musarudzo idzi. Vamusavo vati kunyange hazvo masangano enhau yehurumende munyika aiburitsa nhau dzaitsigira bato riri muhurumende reJubilee Party, izvi hazvina kubatsira nekuti munyika iyi mune masangano enhau akawanda akazvimirira aiburitsa nhau dzainge dzisina divira dzakarerekera. Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations Vivian Marara audzi Studio 7 kuti pane zvakawanda zviingadzidzwe nevenhau muZimbabwe kubva kukinya.
Ivo maelections havasati atomboitwa vakagara pasi ne media council yavo ikoko vakataurana vakaita a guideline on how to cover my elections for 2017. Saka chaivapo ndechekuti munhu wese aitoziva kuti maelections tichakava nenzira yakadai. Saka ndochiro chatinoda muno muZimbabwe kuti tigare pasi sevanhu vanoshanda muuyu muarea yekutepfenyurwa kwenhau kuti chii chatichaita patinenge tava kuita kumaelections.
Marara anoti pachine nguva yekuti masangano enhau agare pasi nevekomishini yesarudzo, komishini yenhau pamwe nekomishini yezvekodzero dzevanhu kuti vaone kuti vangashandisei vese zvisina kupokana musarudzo dzegore rinouya. Asi nyaya yabuda musangano wanhasi inyaya yekuti mitemo yemuZimbabwe inombunyikidza vatori venhau. VaChristianaka vakamboshandira sangano renhau reReuters uye vave kudzidzisa vatapi venhau vati izvi handizvo zvingadzorera vatapi venhau kumashure.
Tinofanira kuramba tichirwa, tinofanira kuramba tichipopota, tinofanira kuramba tichikakavadzana nevanotonganyika nevanogadzira mitemo kuti mitemo iyo irambe ichiita. Asi chingatibatsira ndechekuti kana isu takabatana sevanhu vanotora nhau vanoshambadza mashoko izwiri redu riri rimwe chete, tichasvika rimwe zuva retinonzwika. VaiKenya vaasvika ipapa zvatora makore makumi maviri kuti vazosvika pavava.
Vachinaka vatiwo nyaya dzenhau dzemanyepo zvikuru sei pamadande mutanda akaita seFacebook, WhatsApp nemamwe yave kuda kuti vatori venhau vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti veruzhinji vawane nhau dzechokwadi.
Chinhu chekutanga kuti patraining yedu izvezvi tinge taku kubatanidza kuti nyaya dzefake news dzingatariswa sei, nekuti vanotarisa nhau nekuverenga nhau nokunzwa nhau kubva kuvatori venhau isu vanenge vachifunga kuti tadzipepeta ndedzechokwadi. Saka kupepetwa kwenhau ikoko kwakuzokosha chaizvo nenyaya yekuti nyaya dzefake news dzawandisa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa Media Institute of Southern Africa Zimbabwe Vanyashi Nyakunu vaudza Studio 7 kuti nyaya inofanira kungwarirwa nevatori venhau.
Zvinoda kuti zvichitariswa kuti ndiani ari kuzvitaura, zvakataurwa kupi, zvakabudiswa kupi, kuti vanhu vave nezivo yakakwana, kwete kuti tingoti zvese zvabuda uku hatichazivi kuti chinangwa chehwe anenge aisa zvimwe zvinhu vazhinji vari kuti zvimwe zvacho zviri kubudiswa manyepo.
Vamusau vati nhau dzemanyepo kana kuti fake news dzakanetsa musarudzo yemwedzi wapfuura kuKenya, uye vatapi venhau vakaita basa guru kuburitsa nhau dzechokwadi. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika kuKenya yakauraya vanhu vanodarika chiuru nemazana matatu musarudzo dza2013, asi musarudzo dzegore rino pakafa vanhu vasingasvike zana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Apo dutumpengo rinonzi Hurricane Harvey risatiranyatsopera muAmerica, rimwe dutumpengo rinonzi Hurricane Emma rinonzi riri kuvhuvhuta zvine simba rakananga kudunhu reFlorida. Izvi zviri kuitika hazvo kunyange hazvo vanhu matunhu eTexas neLouisiana vachiri pakati pekunetseka kukuru nepamusana pedzimba dzavo dzakaparadzwa neHurricane Harvey. Hurumende yeAmerica ichiri kumhanya-mhanya kutsvaka mari yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko iri. Dutu mpengo reEma rakavhuvhuta muzvitsuwa zveBermuda, St. Martin neBritish Virgin Islands uye rinonziwo rakauraya vanhu vasere uye rinotarisirwa kusvika muFlorida nemusi weMugovera kana Svondo. Vanhu vazhinji vanonzi vari kusiya misha yavo muFlorida vachienda kune dzimwe nzvimbo. Tanonoka wandiwe Studio 7 abata vapromise Sunday chizvarwa cheZimbabwe chine mabhizimisi muguta reOrlando kuFlorida avanoti vanhu vari mubishi rekugadzirira kuti vasavhiringidzwa nedutu mpengo iri.
Hurricane iri kunzi iyo parizvino iri kukonzera bongozozo kunonzi kuDominican Republic uko.
Vapotaura here kuti ingasvika kuFlorida zvarini?
Vari kutiwo ingangosvika kuFlorida musi weSaturday inogona kunge yakunana Miami, then kunana Sunday inogona kunge yasvikawo kunzvimbo dzakaita sanana Orlando.
Pane zviri kuitwa here kugadzirira?
Taura kwatiri kuita izvozvo tutori panguva yekumhanya-mhanya tichivhara dzimba kutira kuti pasaite madamage akawanda.
Chavari kunyatsoita chaizvo chii?
Pane process inonzi iyo boarding yekubhodha dzimba kana Hurricane ichinge ichiuya kudai. Vamwe ndo vanotora mapuranga aya atinoti maplywood vokomerera pamawindow ese, nekuti chinowanzo kukuvadza dzimba panguva yeHurricane idutu rinenge richipinda mumba rinopwanya mawindow.
Pane vamwe kuZimbabwe here vamunogarisana navo?
Variko vakatoti wandei, tine tutori community yakati kurei yemaZimbabwe.
Saka imi savanhu kuZimbabwe vagere pamwe chete, muri kuronga chinyi kuti mubatsirane kuona kuti mhepo nemvura iyi hazvikanganisi upenyu hwevamwe venyu?
Hapana hapo zvakawanda zvekuti mukwanise kubatsirana, nekuti vamwewo vanenge vachigara mumaapartments, mumwe nemumwe anenge achingoonawo kuti ozvifambisa sei kuti asekiwe musha wake. Sometimes tinongochuza kuti tinge tiri pamwe chete kungotaurana kuti hande tinosangana kumba kwanhingi, tongoita ride it out tiri ikoko tichingoita muonera pamwe tiri pamwe chete.
Ava vanga vari vapromise Sunday chizvarwa cheZimbabwe chiri parunare kuOrlando Florida muno muAmerica natanonuka wande weStudio 7.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neNorth Korea. Mukupera kwemwedzi wapfuura, North Korea yakakanda chimwe chombo chehondo chakapfuura nepamusoro penyika yeJapan pedyo nechitsuwa cheHokkaido. Aka ndiko kutanga pasi pemutungamiri wenyika yeNorth Korea vaKim Jong-un nyika iyi ichikanda chombo chichidarika nepamusoro penyika yeJapan. Kukandwa kwechombo ichi uko kunonzi kusvoko zvaAmerica kwakauya apo South Korea neAmerica dzainge dzichikwenenzvera mauto adzo nekudzidzira kurwa kunzvimbo yeKorean Peninsula. Izvi zvinoitwa gore roga roga. Mutungamiri wehurumende yeJapan Shinzo Abe vakashora zvikuru North Korea nekukanda chombo chehondo nemuchadenga menyika yavo. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJim Mattis vanoti America yakagadzirira kuzvidzivirira pamwe neshamwari dzayo. Vakati ivo nenyika dzavanodzidzana nadzo vane mauto akasimba zvekuti North Korea ikada kudena inenge ichizvisikira moto muzizo. So, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti North Korea iri kuzvidza vavakidzani vayo uye sangano reUnited Nations. Vanotiwo America yakagadzirira kuita zvose mukunyisa North Korea mukukonzera kusagadzikana kwedunhu reAsia. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neNorth Korea. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Tinotenda Tanonoka. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai edzisvondo muupenyu hwavo.
Kana mchida wapina mchurungwa iji, shandisai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318.
Zvirongwa yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare.
Nhengo dzeZimbabwe Bank and Allied Workers Union dzoratidzira muHarare.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka indini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu tokusiyami na Chris Kande nantungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7, ngolwesine mhlaka 7 Mpandula 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamili Nkomo.
Endabeni zethu namhlanje
ukuthi iStandard Big Bank iyekele ukuhlukumeza abafazi. Sina njengomama sifuna 50-50. Asikwanisi ukuachieve 50-50 nxa abafazi bahlukumeza.
Izisebenzi zamabhanga ziyatshengisela zisola ukuxotshwa komunye wazo obesebenzela iStandard Big Bank.
Mina kade ngisithuba sizenge. So bengizwe ngathi kwadwa singakwanisa ukuzotshintsha sithiwe zeplastic, kodwa nto engingena khona phana emahofisini kade kubhaka ama-registration center bathe sihambe emahofisini ngale, kodwa lesi sithuba sensimbi sisasebenza ngakwanisa ukusisebenza, kodwa bangikhuthaza ukuthi ngahamba ngitshintsha ngale emahofisini i-trade court.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele imbiko yehofisi kaMsitheli yokubhaliswa kwabantu bebhalisa izithupha zeplastic ngembono ehlukeneyo.
Imbiko yokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa okhulumisana lomkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ngokuphathelane lokubumba uhulumende wenkazato isidale inkulumo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Izisebenzi izakhamizi zakoBulawayo sezamukele imbiko yehofisi kaMsitheli mayelana lokubhalisa abantu ukuthi bathole izithupha zeplastic ngemibono ehlukeneyo. Kuviga unopumelelo moyo.
Iningi labantu abadabuka emhlubulweni waseMandebeleni lenkabazwe alilazithupha kumbe incwadi zokuzalwa, ngoba ezinye zezincwadi ezidingekayo andubana uthole lezo ncwadi abalazo. Abazali bayabe bafa ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi kumbe zatshiselwa endlini ngaleso sikhathi. Abanye abalabafakazi kuthi abanye abazali babo badliwa zingwenya ngesikhathi besiyadinga umsebenzi eGoli. Kuthi abanye bazalelwa eGoli abala ncwadi eziveza lokho. Abanye abantu loma belezithupha amabizo leminyaka yabo yokuzalwa yaphanjaniswa ngesikhathi bebhalisa lezo ncwadi. Bethi ukubhalisa kutsha ukuze uthole isithupha seplastic kuzaletha inkinga ezengeziweyo. KoBulawayo ward 1 e-Evelyn High School, okungezinye indawo lapho okuthathiswa khona incwadi ezehlukeneyo phansi kohlelo lwabehofisi kaMsitheli lokuya kuZulu olwe-mobile registration, iningi labantu liyaphenduka emakhaya lingela zithupha zeplastic ngoba kuphiwa ezephepha kuphela lencwadi zokuzalwa. Unkosikazi Nokuthula Moyo ngomunye ophendukiswe endlini engela sithupha seplastic, kodwa elayelwa ukuba aye enketha housing office kumbe ephumula housing office lapho okulemitshina epha izithupha zeplastic.
Umhlubo lokuthi bengizotshintsha isithupha bathi ngiyenketha ngiphumula, bona kabala amaplastic ID. Le mali i $2 yefunakala xa ufuna isithupha seplastic sofuna $2.
Unkosikazi Portia Mloyi uthi kwehlule ukuthi athathe isithupha seplastic achiye esezenge njalo ethi kugwalo lokuzalwa i-birth certificate eyalahlekayo kumele ahlawule amadola amahlanu.
Mina kade ngindisithupha sezenge. So bengizwe ngathi kwathi singakwanisa ukuzotshintsha siphiwe zeplastic, kodwa nto engingena khonaphana emahofisini kade kubhalwe ama-registration center bathe sihambe emahofisini ngale, kodwa lesi sithuba sensimbi sisasebenza ngakwanisa ukusisebenza, kodwa bangikhuthaza ukuthi ngahamba ngitshintsha ngale emahofisini i-trade code certificate bathe first dollars.
Unduna nyanga zonke uVuyani Ndiweni uthi bazwile ngohlelo ethi kulungile kodwa kulenhlupho ezibhekane labantu ezibalisa ukusilela kwemali lencwadi ezidingakalayo.
Sikhala ama-challenges abahlangana la emahofisini, funa ukuthi kufunakala lokhu lalokhu lalokhu. Kanti sile challenge yemali, sile challenge yokuhamba, kuhanjwa ngani emahofisini. Nxa kuzaba le mobile registration alele, abatsho bathi capture konke, abangelazo izithupha, not basically ukuthi umuntu abelethupha for ukuvota. Because he right yomuntu ukuthi avote ngoba angavota. But esikukhaleka ukuthi lanxa umuntu efuna ukuthatha isithupha ukuthi abe le passport.
Ekuphumeni kwemibiko mayelana lokuthathwa kwezithupha zeplastic, uMutete ubethe izithupha zezenge azisavotisi, kodwa kule mibiko esibikwe ukuba ayiqondanga izithupha zezenge zilakho ukusetshenziswa ekuvoteni. Unkosikazi Jane Peters othe kavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba uchaze ukuba isithupha sezenge eseplastic lesephepha sisebenza okufanayo. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Izisebenzi zamabhanga ezikumanyano wenhlanganiso yeBanks and Allied Workers Union izibhawu lamhlanje zitshengisele zisola ukuxotshwa kwesisebenzi seStandBig unkosazana Verity Mutsamira obikwa ixotshelwe ukumela ilungelo lezisebenzi zaleli bhanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bebesidla ubhedo, besabela, betshaya ingungu njalo begida ngokukhonona okukhulu abesifazana, abesilisa labontanga namhlanje edolobheni leHarare betshengisela ngokwenza kwebhanga leStandBig abalisole ngokuphathwa kubi kwabesifazana emsebenzini. Lokhu kuza ngemva kokuba unkosikazana Verity Mtsamwira exotshiwe. Umtsamira ubikwa waxotshwa ngokukhankasela amalungelo ezisebenzi lapho engumgcinisihlalo wezisebenzi zeStandBig Bank ephinda njalo abe ngumsekeli kamgcinisihlalo wezisebenzi zonke zamabhanga izibhawu. Ekhuluma ngalolu daba omele abesifazana enhlanganisweni yezibhawu unkosikazi Dennis Maluleke uthe okwenze batshengisela namhla ukuthi bafuna abesifazana bephiwe amathuba alinganayo labesilisa emsebenzini.
Sifuna ukuthi iStandBig Bank iyekele ukuhlukumeza abafazi. Sina njengomama sifuna i-50-50. Asikwanisi ukuachiva i-50-50 nxa abafazi bahlukumeza.
Umnumzana Pho Mutsatsa, umqondisi wokuqoqa kwenhlelo zezibhawu, uthe njengenhlanganiso bazazama ngendlela zonke ukuthi udaba luka Mutsamwiri lube yisifundo kumakhampani onke ukuthi abesifazana kumele babe zinkokheli.
Kababisele uVerity emsebenzini, bangayekela lokhu, sabe lokhu sihamba labo. Lokhu yi-event leyisikontinya silwelile yama-rights abafazi.
Umsekeli womkhokheli wezibhawu umnumzana Africate Goto uthe loba nje eleZimbabwe lile mithetho enikeza abesifazana amathuba alingeneyo lawesilisa, kuyadanisa ukuthi amabhanga anjengaboStandBig ayehluleka ukulandela imithetho.
Futhi bamsifisele emsebenzini labo futhi barespecte ama-rights ezisebenzi la indlela yakhe yokuhlukumezeza ama-rights esifazi lapha ebhenki. So sithina bamchiye asebenze ayenze into just as long akwenzayo kuphakathi komthetho.
Khuluma ngokufanayo ummeli wemfakos etala liparamende unkosikazi Paulina Mpariwa webanda eliphikisayo ele MDCT omanye nelezisebenzi lezi ekuthengiseleni lokhu uthe bona njengabanye abasebenza ekubunjeni kwesisekelo sombuso welizwe esisha kabasoze bagoqe izandla abesifazana behlukunyezwa emsebenzini.
Turning to the similar case in Stanbic, but it's not very alone.
As one in the way in Jingale Stanbic, Cassia very clear, all the Dagau in Jingalolo, Lavana Besifaza, never can in a name, then do words in Jingalezi, M. Serenziniavo, Kotava Kulumi. Nitan Umbonga, Kuluma, Lapo in Jindezela. Niza Kuluma Lavambeli, better in the Parlamente, Vamanja Onge, Uti, Lodaba, Luzavade.
Imizamo, Yokulumisana, this Patamanda. Zebhanga le-Stanbic ayifezekanga ngoba incingo zabo loba omakhalekhukhwini zezingemukelwa. Loba nje imbiko ekhishwe luhlangothi lukahulumende olweZimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT ngenyanga edluleyo iveze ukuba ilizwe labesifazane abaningi abaqhatshiweyo ukwedlula abesilisa, kodwa kusadingakala ukuthi amathuba abo alinganiswe emsebenzini. Okumangalise abaningi ukuthi abantu akade betshengisela namhlanje kabazange bathintwe ngamapholisa wona avame ukuhlukuluza abantu abamele amalungelo abo. Ngimele iStudio 7 iseHarare nguGibson Mbeke.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi ukukhethana ngemihlobo ngomkhuba omubi kakhulu angasoze afa awuvumela kubandla lakhe kanye lakumanyano amabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. UTsvangirai wethule amazwi lanamuhla egcizelela amazwi awethule emhlanganweni awenzele kobulawayo ngeviki edluleyo. Lapho akanye ecothoza khona umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe lanxa engambethanga ngegama esithi uqakathekisa umhlobo wamaNdebele kakhulu, yikho kulokungezwani phakathi kwakhe laye kudaba lokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo. Kodwa abasekela uMakhuphe bathi uTsvangirai ulahlekile kakhulu lapha ngoba ukuxabana okukhona phakathi kwakhe loMakhuphe akulani lokukhethana ngemihlobo i-tribalism. UTsvangirai uthe njalo ukukhethana ngemihlobo yinto ayisolayo ngityola kubandla leZANU-PF. Sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla lakhe unkosazana Thabita Khumalo wagcizelela.
Ibandla le-MDC labunjwa libunjwe nabantwana baseZimbabwe. Njalo nxa sikhuluma ngodaba le-tribalism, kunabantu abafayo asikhangelenini eRwanda. Impi yeRwanda yokubulala abantu yayingasompi yokuthi ngiyombangazwe. Yayiludaba ukuthi kulabanye abakhuluma indimi ezingafanani labanye, so kababulawe ngoba kabafunakali. Njalo nxa sikhangela njalo sithi into le-alliance asidingi ukuthi lo umhlobo kanye. Esikudingayo yikuthi abantwana baseZimbabwe sibakhipha njani kulolu dubo. So kamboni ukuthi tribalism ingena njani. Nxa kukuthi kule ndawo lapho kungazwanani khona, yikho kulama-boardroom. Akuhlalenini phansi ukuthi yebo naye senza lokhu, kodwa thina sikhutshwe yilokhu. Nxa sesizavika ngokuthi mina ngesiNdebele into ngesiShona, akusoze kusebenze ngokuduba kalukhethi ukuthi umhlobo bani.
Bakhona abathi uTsvangirai wenza iphutha elikhulu lapha ngokubona ngani uMakhuphe labantu besiNdebeleni bayaziqakathekisa ngoba kabavumelani laye kudaba lokubunjwa komanyano ozancintisana leZANU-PF kukhetho oluzayo.
Hayi, into ekhona kanti siqalise nini ukuthi uma sicubungula into esingavumelani nazo sesihambe kumaphepha lapho? Uqalise nini? Umama Makhuphe uyakwazi ukuthi mina kulento ezinjalo kumele kwenziweni. Mina kengidanise ukuthi elethu esadeni sesidlalile emaphepheni, sesitshelane izinto emaphepheni, into engasesasingayenzi ukuthi lanxa usola, nxa use emhlanganisweni, Nethi wabe selisebenzi ngawo senhlanganise kule migoqo kumele uyilandele. Ingoqelana nga ungayilandeli nxa usuzagijima kuba nzima thina ke ukuthi simphendule ngoba kathisikho lapho esikhuluma khona into zethu zasenza. Nxa yena sebona ukuthi ukukhuluma emaphepheni kokuzasebenza kasanelisi ukuphendula ngoba yena ngokwakhe asikamzwisisi ukuthi kanti ivele into ayifunayo yiphi njalo ufuna ukuthi ilungiswe njani.
Kodwa ngimvikele uMakhupe khonapho yena kakakhulumi lutho ngalolu daba emaphepheni uyalo kukhuluma.
Yikho kutsho ukuthi nxa ezothuma emaphepheni anikhathesi ukuthi khona wena lizwe ngabantu ebulenjini lapho ukuthi uMakhupe lo tshangirayi akulanto enhle. So yena nxa eyinkokeli yethu nathi maze eyinkokeli engu-vice president wethu sesithembe ukuthi baza kuyahlangana bobabili kumbe nalabona lapho abeza khona kababeza be-alaweni bahlalisane phansi batshelane lapho ababona khona ukuthi akuhambanga kuhle balungise olungise kayo.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Ku-Live Talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazane abangamakholwa esiKristu njalo lokuthi banganceda njani ukuthuthukisa isizwe seZimbabwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izizalwane zeTogo zivinjiwe ukuya ebulenjini lamhlanje ilanga lonke ngesikhathi uhulumende walelo lizwe ebhekane lokutshengisela kwabantu elizweni lonke abafuna ufike komlindi uyagcina umbuso kamongameli Faure Gnassingbé lemuli yakhe okweminyaka engamachumi amahlanu.
Ngesikhathi izifundi ezihlala esigabeni seTexas khonapha eMelika ziphakathi kokulungisisa umonakalo odalwe yingozi yesavunguzane esinolaka esize lezulu elinengi eseHurricane Harvey. Ngale ngasesigabeni seFlorida izifundi sezilungiselela esinye njalo isavunguzane esesichaya siqonde emhlubulweni lo eseHurricane Emma. Esibikwa silakho ukudala umonakalo owedlula okaHurricane Harvey.
Imbiko yokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa waphatheka kunkulumo zokubumba uhulumende womanyano lomkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ngasese isidale inkulumo. Ababili laba bayalandula limbiko ekhitshwe inhlanganiso yezindaba eReuters eyandise ukuloba iqiniso lanxa kulolu daba abanye bathi linhlanganiso ingaba isenge lezimithiyo. Kodwa asithi kuliqiniso ukuthi uTsvangirai loMnangagwa bayakhulumisana ngasese kungaba nguhulumende ongamukelwa nguZulu na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe ezimbili ezithi zona uMnumzana Rejoice Ngwenya loMnumzana Dinizulu Macaphulana onguye osungula lolu daba.
Khona babugandi akumangalisi nxa kuyikuthi into eyenzakeleyo ngobana ubunzima aphakathi kubo uMnangagwa ngale bandleni langakibo bungamenza ukuthi adinge ubudlelwano labangaphandle esenzela ikusasa yakhe kwezombusazwe waseZimbabwe. Ungathola ukuthi kuseduzane lokuthi indaba libe liqiniso ungahlolisisa isimo akuso bemhlasela ngapha emuva laphambili phezulu laphansi ngumuntu osesimeni sokuthi engabe udinga ubuhlobo bobudlelwano labaphikisayo esenzela ikusasa yakhe nxa umbuso kamgakuthi wafike ekupheleni.
UMnumzana Ngwenya, wena ukubona njani ukuthi kungayenzakala yini ukuthi uMnumzana Mnangagwa babambane lo Mnumzana Tsvangirai babomba uhulumende?
Wawa ngibona ngathi ngamanga mina ngoba uze umuntu owezana uPF onjengoMnangagwa
akhulume lo tsangirayi engakhulumi lo mujuru imbona umngane bakhona bayabe buzele ngapha kunjalo nje siyazi ukuthi babo kuvele kula bantu abakhuluma nge-National Transitional Authority engelakhetho phakathi ngaphandle kokuthi nxa kuthiwa khona umnangagwa uthi nxa utsangirayi kumbe yiyi-alliance kumbe yini angade anqobe amnange kodwa okwakhathesi njengokutho kwalukuhambo lenyuka umbona ngathi la ngamanga yi-fake news yani ukuthi ubudlelwano bokhona bakithi angiboni bukhona.
Mnumzana Macapulane uyakhuluma lapho, Mnumzana Ngwenya uyavumelana la yini?
Ngiyamuzwa ubaba uNgwenya ukuthi uvelela ngathi plus uNgwenya ngithi useduzane lembiza lapha ebilayo kodwa-ke ongafuni sikunanzele laphana Ngwenya ukuthi phakathi kukamjuru lomnankagwa ubuhlobo bakhona sobawonakala ukwedlula phakathi kukatswangirayi lomnankagwa. Ngathi ubutha begazi osobaba khona phakathi kukamnankagwa lomjuru nendlela abaphatha ngayo umjuru kuqala ngayo uSolomon kusiza kuyo Joyce ukuthi bangakhumisana umlotha kusesekhatshana. Kodwa-ke utswangirayi lomnankagwa bangahlangana mhlawumbe futhi bebizana ngomhlobo ukuthi badabuka kuphi bezama ukuthi babuthane bathathe umbuso kumazezulu ngoba inkulumo esiyizwayo kulezi nsuku ukuthi amakaranga ayakhala athi aye kade savalelwa ngaphandle ithi lathi sizama ukuthi sibuse bangahlangana ngalelo. Kodwa ikakhulu-ke wena babugandi loNgwenya umhlangano walaba abantu ungenziwa kakhulu ngabantu abavela kwamanye amazwe amadona ama-superpower lama-countries ayo lawo ale interest ukuthi iZimbabwe ngemva kwamgabe izakuma kanjani. So singakukhangela kahle kahle kululu ukuthi bengabe behlangene kumbe izithunywa zabo zihlangene zibuzana ngokuthi kungamiswa kanjani ngemva kwamgabe.
Mnumzana Ngwenya, nxa sikhangele udaba lolu asithi babambane bobabili laba akusoze kuthiye phandle yini eminye imihlobo efana labesiNdebeleni?
Nxa yikho bengisithi mina nxa ukubambana kwakhona kuyikuthi umnankagwa engaxoxa kumbe angaze aphume kuzani kufike sokusitsho ukuthi labata abade bekhalakhala ama-war veteran labana ababesithi bona gabala budlelwano la mabandla aphikisayo ukuthi udaba wayesebevumile ngoba ungazinyandeleli i-electoral block yakhona i-constituency yakhona engaba phakathi kwama-war veteran abantu abalendlela iyihle liberation le-alliance ingabe inkulu kakhulu ngesithiwa sikule rational sense kodwa ankhola okokuqala phela uthi kathi esigire wangaphumbisa i-ZANU PF umnankagwa ukuthi asuphika bamkhiphe ku-ZANU PF. So hhayi mina ngilokhingisala njengoba odingile sithi engxenye iphinge le mbiza kodwa ngibona ngathi i-ideology yakhona ekamnankagwa lotswangirayi lama-war veterans omthwangwa abaphikayo ingathi khathana kancane.
Ye, nantu daba Mnumzana Macapulana, ngiyakuzwa uyahleka lapha, uthini wena lo?
Uyabona ukuthi phela ubhudu uNgwenya uyamazi ukuthi opinion maker njalo yi-observer so akutshoyo kuqakathekile kodwa kumele sikunanzelele yikuthi isizini esesikuyo umkhathi wepolitiki vele kumkhathi wezimama uzathola ukuthi sokusazakala kuye wonke umuntu ukuthi kuyathandeka kungathandeka umbuso kamgabe susekugcineni ngakho wonke amapolitician baziphandela izikhundla and ukuthi impilo kamnankagwa isinilutshwane kuZANU PF kubhalwe emdulini. So vele yisikhathi sezimanga-ke mina lesi simanga ngibone ngani yisimanga esingabe senzakele njalo singabe siqhubeka sisenzakale.
Hhayi, kuyezwakala. Ungaphosela okugcina Mnumzana Ngwenya usigqibele uhlelo?
Iqinise ukuthi nxa kulokubambana okukhona phakathi kwamabandla wonke kuluntu lonke umuntu wonke ophikisana leZANU PF kini yinto eqakathekile ilungile ukuze umbuso lo owucini obugebenga ukhitshwe.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, bexoxa endawonye lo mnumzana Dinizulu Macapulana, laye oyingcwethi kwezombusazwe.
Abemba igolide ezansi emaNdebeleni bakhala ezimathonsi ngokungenelisi ukufinyelela imali yokweboleka engabancedisa ekuthuthukiseni umsebenzi wabo. Uhulumende uthi ule mali engena kuzigidi ezingamachumi amane $40 million eyokusiza abakumsebenzi wokwemba abasacathulayo. Kodwa abemandebeleni bathi akekho ngitsho loyedwa oseyitholile limali. Kuviga uVusisizwe Mkhwanazi.
Lesi sikhalazo siphuma emhlanganweni wabembi bemgodi egolide emncane ezansi yamandebeleni owemathebeleni South Alternative Mining Indaba okhutshelwe eGwanda District Club. Iningi labakhuluma emhlanganweni lo liveze ukukhathazeka ngokubandlululwa lapho kuthe kwaphuma izimali zokweboleka ukuthuthukisa umsebenzi. Umnumzana Sithu Sincube, umsekeli kamgcinisihlalo weMatsouth Small Scale Miners, uthi babhekane le nduba eziningi kodwa olumgoka ngelokungafinyeleli lezi zimali. Unkosazana Sithembile Ndlovu ngomunye wababhalela becela imali kodwa akakatholi impendulo. Unkosazana Matilda Masia ugcizelele wathi kululungelo labo njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi bayiphiwe imali. Isikhulumi senhlanganiso yeZimbabwe Miners Federation umnumzana Dosman Mangisi utshele lo mhlangano ukuthi imali khona njalo basahlolisisa amaphepha alabo abacela usizo. Osebenza lo Mangisi unkosazana Similo Siziva induba ababhekane lazo hathi ukulindela abavela phandle.
Singadingi ukulungiselwa abantu abavela ngaphandle abesizimisa lelithi umanisikole iZimbabwe Miners Federation iyifise ibuye emasouth ibuye izophendula imibuzo elifunikele ukuthi wathi kuwoparade ukulu ukusikholela lelitapho besiyithole namhlanje kade sisahlanganelisanele problem.
Iningi kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni. Umphathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bedding Konqube ukhuthaze izimbamgodi ukuthi zisebenze ngonanzelelo njalo ngokusemthethweni okungawona imvelo lokudala ingozi ezinjengokudilikelwa kwabantu emigodini le. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba zeStudio 7 ngisemajawunden eGwanda.
Leza tata twayisa ipe nama imbo bana bobe nikubomba ntito yole. Leza tata twayisa ipe nama imbo bana bobe nikubomba ntito yole. Nali kapondo ine, nali baine, nala polo ine, nali chicha pente kiri. Nali kapondo ine, nali baine, nala polo ine, nali chicha pente kiri. Nali kapondo ine, nali baine, nala polo ine, nali chicha pente kiri.
Leza tata ingoma ka Chris G Makoya esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje.
izisebenzi zamabhanga ziyatshengisela eHarare zisola ukuxotshwa komunye wazo osebenzela ibhanga leStandbig.
Izakhamizi zakoBulawayo zemukele imbiko yehofisi kamsitheli ngembono ehlukeneyo.
Twakazi kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lami owenu uChris Gande silichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.